Achitaura paurongwa World TB Day, gurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa vati vanhu vanofanirwa kubatana mukurwisa chirwere cherurindi icho chanetsa munyika. Vaparirenyatwa vati nzvimbo dzakaita seMatabeleland North, Matabeleland South neguta reBulawayo ndidzo dzinonyanya kuwirwa nedambudziko rechirwere ichi. Dr. Parirenyatwa vatiwo chirwere ichi chakanyanya mumatunhu aya nokuti ari kumiganhu neSouth Africa iyo ine vanhu vakawanda vane chirwere ichi.
Muno munyika TB yakawandisa kuMatabeleland South, Matabeleland North neBulawayo. Ndoko mwema highest incidence edu HTP. Injari kuti makani ma provinces ya anisha border nikunana South Africa. And some of the places in South Africa have got very high HIV. Makari roji HIV ine ukama ni TB. Vanu 70% bevanu wane TB vare HIV positive. Azilo kuti munweka ni TB are HIV positive.
Vati Zimbabwe iri kurwisa zvakasimba chirwere ichi kuburikidza nekurapa vanhu pasina mubhadharo.
So, ini ndinokumba kuti muZimbabwe muno tarwisa TB zvakati kuti. Tikatora gore ra2003, mukatora vanhu 100,000 muna 2003, 617 vanhu vaya vane TB. So, 617 out of every 100,000. Muna 2003. Ngatitore 13 years later, muna 2016. Takuona kuti ukatora vanhu 100,208 vane TB 2016. Ndinofunga kuti 2018 zvatidzokei kuti asi hatina ma-statistics egore rino.
Asi Dr. Parirenyatwa vatiwo chirwere ichi chava kuramba kudayira mushonga zvikuru kuvanhu vasingapedzi kunwa mishonga yavanenge vapiwa apo vanenge vachirapwa chirwere ichi.
Takaona zvakare kuti pane TB yekuti kana uchipiwa mishonga yako iyo TB yako inoti handisi kuda mishonga iyoyo, handibvume kundwa nemishonga iyoyo. TB yako inorizisa mishonga yaunenge uchipiwa. Inonzi TB resist, inonzi drug resistant TB. Ende taona kuti yakusvika kuma 14%. Especially ku 14% vaya vakambotitwa, voreza kutitwa, votitwa kuti 14% yacho vanenge vane. TB inoresista kuti haiwa, mishonga iyi haiwa, tsvaga imwe. Saka tiri kuti tisvike ipapo. Kana wabatwa neTB rapa, haigona kuti warapwa masvondo matatu kuti handa abhoo. Kuregera ndoko unozokusvika paiyoyo inonzi TB inenge yakurisisa.
Dr. Wilbert Bara avo vanoshanda mubazi reutano mukanzuru yeHarare vatiwo chirwere cherurinda chinonyanya kubata varume kudarika vakadzi. Vatiwo chirwere ichi chakawanda munzvimbo dzakaita seGlenview, Budiriro, Hopley, Caledonia, Mbare nenzvimbo dziri kuHarare South.
Inonyanya kunetsa vanhu vechirume kukunda madzimai ende inonyanya kuwanika kunzvimbo dzatinoti mahigh density areas, marukishen tichikombeya nekumahigh density, kumalow density areas. Muguta reHarare kune madistrict atinoti west, south west nesouthern, ndo kunonyanya kuwanikwa dambudziko rakanyanyisa reTB. Manzvimbo idzi ndoana Glenview, Budiriro, Mufakose, Hopley nekuya kwatoti kuHarare South. TB inonyanya kuafekta mazera e21-45 years. Izvi zvinoenderana zvenezera rinoafektwa neHIV infection.
Dr. Bara vati makiriniki ekanzuro yeHarare ava kushandisa mishina mitsva inokurumidza kubata chirwere cherurindi.
Tichiuya pakutsvaga dambudziko revanhu vanorwa neTB hatinoti diagnosis. Harare sezviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe nepasi rose takushandisa mishini inonzi magene expert inokasika kubudisa maresults eTB munhu omubva aiswa pakurapa. Kudhara taishandisa mamicroscope, tichiri kuashandisa nedzimwe nemwe inonzi culture kumonita treatment yevanhu vane TB. Majini experts haya marara anwanwa mapone clinic sebeze akafana na nerujeko. Gutara harare nwana mshonga yayo kuhurumende kubaku inozi natfam.
Sanganore United Nations rinoti vanhu zviuru zvina nemazana mashanu vanofa pazuva roga roga nechirwere cheruri ndipasi rose. Dingindira rezuva iri gore rino rinoti wanted leaders for a TB free world. Ndakamirira studio 7 kudzivara sekwa muHarare. Ndini Kirimzani.